kusangana wacho watadaidza kuti siwana kuti maZimbabweans senyika wanoti chii nenyaya yekrisis yatarisana nesu senyika yeZimbabwe. Ndo main purpose yemeeting yedu musi wechina. Maonero edu ndeyekuti inonzi crisis yatinayo iyi yatoso serious, vongonzwa kuti economy yedu yaparara, succession politics dzedu dzaoma zvekuti kana mudhara akaenda mangwana vachaurayana kugovernment redu. So tinoda kuti tidzivirire mere nekuurayana. Ndo maonero edu nenyaya yeNTA. Inenge iri nguva yekuti maybe makore mairi or 18 months vanhu vagara pasi vaine national transition authority yevanhu vasiri vaye mapoliticians asi vanhu vakanangana yekuti nyika ipore, constitution yedu itwe implement, economy itwe reform, tisatipinda maelections. Ndo nyaya iripo iyoyo.
Vemapato ezvematongerwo enyika ndevapi vati vachakwanisa kubudirira kuuya kumusangano uyu?
Ya, vazhinji vana PDP, vana Makoni vemavambo, vana Zapu. Ndingati mumapartis vakuru vana ZANU PF nePF, pane kukakatana kukuitana pakati pavo. Vamwe vari kuda NTA, vamwe havadi. Vamwe vari kumhanyira maelections, vachifunga kuti maelections aapadhuze. Vanoda kuti maelections aite nokurumidza kana maybe 6 months time. Vanova kuti Mugabe akaenda akafa vautopinda mustate house. Ndo maonero edu.
Takanzwa mazuva apera Dr. Mandasa vaMugabe vachitaura kuti hakuna sarudzo dzinoitwa pasati pasvika 2018. Mungaona here veZANU PF vachizotambira zveNTA izvi?
Zvinotaura zvia kudhara vandati vamwe vavo havabude pachena ka. Tinongoziva kuti vanoona kuti NTA ndio only solution ripo. Tichaona mafambiro enyaya tichifambira mberi apa. Tichaona kuti tifamba sei. Inonzi national consultation ka. Hatingete zvinhu pachedu. Kutonzwawo kuti vamwe vanoti chii. Vanhu vakati aiwa iite dosia